Tingozikanzura kana pane vanhu unouya uchityora mzura iwe uchinyepa eta zibeta ndingokupambura zvanyanya wanyanya manyanya kuketura ndakuzeza muchetura every day eat and say I'm feeling some type of way.
Panda.